manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita musangano ukariba kuziya nyaya yekurwisa uori unonzi nevamwe wavegomarara chairo munyika. Muzinda weZimbabwe unoti wakatumira vashandi wavo kumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Une vanhu vakawanda vari kuramba kubudamo vachitya kusungwa. Hurumende inoti gwara rekuti yobhadhara sei chikwereti chekunze rajeka asi nyanzvi dzichiti achiri makata chaiwo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapazi yehurumende nemasangano akazvimirira oga vari kusangana kukariba vachizeya kuti nyika iri mugwara here pakuderedza uori sezvakabvumiranwa nebandiko reSouthern African Development Community kana kuti SADC Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Commission yehurumende inorwisa uri munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC ndiyo iri kutungamira hurukuro idzi ichibatsirwa nemari kubva kusangano reSADC Anti-Corruption Accountability Lab. Vachitaura pamusangano mukuru mubandiko rinoona nezvekuteverwa kwenyaya dzinenge dzamhangarwa nekuongororwa mabasa ari kuitwa neZAC kana kuti Monitoring and Evaluation Manager Muzali Sifikile Moyo vati musangano uyu wakanangana nekuzadzikisa zviga zveSADC.
It is important to note that the workshop will also craft responses.
Sangano wanhasi uri kuitwa tichitevedzera chibvumirano chakaitwa nevatungamiri venyika dzemuSADC chakaitwa muna July 2005.
Muzvari Moyo vanoti ZAC inokoshesa kushanda pamwe chete nemamwe masangano anorwisa uori.
We recognize the
interconnectedness. SADC tinokoshesa kushanda pamwe chete nemamwe masangano nemapazi ehurumende. Zvakakosha kushanda nevamwe kuti tikunde.
Asi vachitaura pamusangano uyu, mukuru anoona nezvekudzidziswa kwevanhu kurwisa uri musangano reAccountability Lab, vaSamuel Takawira, vanoti zvinotora vaviri kuita uri.
Kunyange panomiswa vanhu nemapurisa vagara vanomhanyira kunobhadhara.
Mukuru musangano reZimbabwe Women Against Corruption, Amai Sandra Matendere, vati uori huri kupa kuti kodzero dzemadzimai dzimbunyikidzwe.
Pane nyaya yekuti pane panonzi tipe mari yechoko mumwe, asi dzinguva mudzimai anonga asina mari iyoyo. Saka naizvozvo mamwe madzimai anozopedzisira vakutengesa bonde kubva kune munhu iyeye kuti akwanise kuwana rubetsero.
Amai Matendere vakurudzira madzimai kunomhanyara kumahofisi eZAC. Sachigaro weAnti-Corruption of Southern Africa vaAlois Chaumba vati havo muromo hauzariri nerwizi.
Saka ndinoona kuti kana dai tikasimbisa nyaya yekuti zviga zvatinenge tanyorerana nedzimwe nyika tozviitawo tirega kusimbira pamuromo sepinjisi.
Mugwaro rakaburitswa nesangano rinoshanda rakazvimirira reTransparency International paongororo yakaitwa muna 2023 rinotarisa nyaya yehuori Zimbabwe iri pachitano chezana nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 149 panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Mugwaro rakaburiswawo nemutsuchisi mukuru wehurumende zvakabudawo pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana masere kana kuti US$1.8 billion kuburikidza neuori. Asi hurumende inoti iri kurwisa uori sezvo kwakatombosungwa vakuru vakuru vanosanganisira vaimbori vemutevedzeri wegurukota vaTerence Mukupe uye vaive gurukota vaSamuel Undenge vakatotongwa nekukandwa mujeri. Musangano uyu wakatanga nezuro wapera nhasi uye wapindwa nemasangano nemapazi ehurumende anosanganisira Public Service Commission, ZAC, Judicial Service Commission, National Prosecuting Authority, ZRP, Zimbabwe Revenue Authority, Asset Management, Legal Resources Foundation nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaHenry Hamadziripi vanoti vakatumira vashandi vekumuzinda wavo kumugodhi weStilfontein mudunhu reNorth West une vanhu vanofungidzirwa kuti vanogona kusvika kuchiuru chimwe chete nemazana maviri kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vari kuramba kubuda nekutya kusungwa. Asi mapurisa anoti vasara vanogona kunge vari pasi pemazana mana. Pane vamwe vabereki kubva kuZimbabwe vakaudza Studio 7 kuti vana vavo vari mumugodhi uyu. Kubva nemusi wechishanu vanhu makumi mashanu vanonzi vabuda mumugodhi uyu asi vari kubva vasungwa nemapurisa akavagarira panze. Mapurisa anoti pane vakasungwa nezuro pane mwana wekuMozambique ane makore 14 ekuberekwa. Vamwe vari kubuda vari kuti vakaenda kuSouth Africa vachinzi kune mabasa ndokuzomanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo mumugodhi wakavharwa kare uyu. Mutauriri wemapurisa Kenel Ahlenda Mate vaudza vatori venhau kuti vakawanda vari kubuda usiku vachifunga kuti mapurisa anenge aenda asi vari kubva vasungwa. Dare repamusoro rakati mapurisa ape vanhu ava zvekudya, mishonga nemagumbeze. South Africa yakaparura chirongwa chinonzi Operation Vala Umugodhi kusunga vose vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko avati kugara mumugodhi pasina zvikwanisiro injodzi.
Matambudziko akatarisana nevamwe vedu vari mugodhi weSouth Africa kuStilfontein, magodhi panaza anosanganisira maenvironmental hazards anotiwo kushomeka kwemhepo yekufema yakanaka yatinoti oxygen kunogona kukonzera zvekare kurwara kana ndufu, koita matoxic gases anosanganisira carbon monoxide anosanganisira methane. Zvese izvozvo zvinogona kugumisira vanhu vafa.
Izvi zvinokonzerwa nei chaizvo?
Zvinhu zvese izvi zvinokonzerwa nekupinda mumigodhi inenge isiri kumendenwa zvakanaka, isina zvinhu zvakafanana nemafeni anopombirawo mweya mukati nezvimwe zvakadaro, uye tine yatinoti mental health.
Inokonzerwa nei?
Inokonzerwa futi nekufungisisa zvakanyanya, vanhu vachifunga kuti zvino ndikabatwa nemapurisa ndichaita sei. Poitawo nyaya yekutofa chaiko nenzara uye nenyota kunogona kukonzera futi kuti vanhu vedu vasvike pakushaya uye kutoshayikwa kwemedical care, cause munhu watiri kutaura nezvake munhu ari kungozvipindira mumugodhi, haana medical attention yaanayo kana kuti yaanopuwa, haana rubatsiro rwaanowana, ndiye employer, ndiye employee, munhu ari kuzvimiririra. Saka matambudziko iwaya anokonzera kuti vanhu vedu vasvike pakuti vanogona kuzopedzisira vashaya.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko vari parunhare kungezi na Blessing Zulu Studio 7. Panguva iyo pasi rose pamwe nemunyika vanhu vari kucherechedza chirongwa chemazuva 16 chekurwisana nemhirizhonga yemudzimba che 16 days of activism against gender based violence icho chakatanga nezuro vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti kodzero dzevanhu rume dzinofanirwa kukosheswa sezvo vachitarisanawo nekushungurudzwa mudzimba mumwe murwiri wekodzero vaPaul Vinki vanoshanda vakazvimirira vanoti vanhurume vakawanda vanokuwarira mukati sezvo tsika nemagariro echivanhu zvisati zvatambira kuti munhurume anogona kushungurudzwa nemunhukadzi vavhinge vanoti zvakakosha kuti varume vasatye kuenda kunomhanyara kumapurisa kana vachinge vatarisana nemhirizhonga chirongwa ichi chinoguma musi wa10 mwedzi unouya asi varwiri vekodzero ava vanoti izvi hazvireve kuti ndipo panofanira kupererawo kurudziro yekuti mhirizhonga ipere ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navavhingi nezvenyaya iyi
chirongwa chakadai chakanakira pakuti chinopadzidziso kunharaunda takatasana zvenevanhurume vacho nemadzimai chinopadzidziso yekuti mhirizhonga chii uyezve chinopa futi dzidziso yekuti zvatinozosangana nazvo mukuburikidza nemhirizhonga ndofunga kune zvinhu zvizhinji zvatinosangana nazvo vamwe vanozoona vakuzvisungirira vamwe vakumapoizeni vamwe vana baba vakubata zvinodhaka unoona vamwe vana baba havachabvi munzvimbo dzinodhakiwa vakumwa zvinodhaka zvimwe zvinenge zvichivakuvadza zvinhu zvinoburikidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vasina ruzivo saka zvirongwa zvakadai zvinoita kuti pave neruzivo rekuti munhu wese anogona kusangana nedambudziko remhirizhonga
sei vanhurume vasingazvione zvakakosha kuti vataure kana vari kumbunyikidzwa kana kushungurudzwa
nharaunda matigere nezvinotarisirwa kubva kumunhurume zvinhu zvinoonekwa zvita sekuti zvinotinyadzisei kuti munhurume anga achibuda pachena kuti ndiri kumbunikidzwa ndiri kurwa nemudzimai kana kuti ndiri kutukwa nemudzimai kana kuti handisi kubatwa zvakanaka kazhinji kacho zvinhu zvinobva zvaita kuti unge uchiita sekuti pane mamwe munharaunda hausisiri murume akakwana nekuti unongochinzi murume akakwana ndiye anofanira kunge achirova murume akakwana ndiye anofanira kunge ane simba murume akakwana ndiye anofanira kunge achiwana saka kana wewe ukazobuda pachena uchitirise murume ndiri kushayiwa handisi kukwanisa kuriritira mhuri yangu semurume ndiri kumbunyikidzwa neadzimai zvinobva zvaita sezvinhu zvinonyadzisa munharaunda saka varume kuti vachizobuda pachena hazvichagoni vaakungoita zvokuti vaakungozviita vakutsvaga nzira dzinova dzinozovakwadza kuti vange vachikwanisa kuti varambe vakanyarara
munoshanda here nemapurisa uyezve nehurumende kuti muedze kuti zvirongwa zvakadai zviwanikwewo zvichisvika kuvanhurume
hongu tinoshanda zvakanyanya kunyanyanya nemapurisa kunyanya nebazi remapurisa rinonzi victim friendly unit riya uyezve tinoshanda futi zvakanyanya nemapazi ehurumende akasiyana siyana nyaya iripo iyi yekuti tinge tichishambadza nyaya dzemhirizhonga huipi hwenyaya hwemhirizhonga uyezve tichishambadza kuti mhirizhonga haina kuti uri munhurume kana kuti uri munhukadzi saka hongu tinoshanda nawo ende tinenge tichiona kuti pane misangano futi yakati one day yapo haisati yakwana hayo iri kupa rubatsiro kuvarume asi tiri kuona kuti pane kakushanduka kavaipo kekunzwisisa kuti varume vanosangana nematambudziko ende vanenge vada kunge vachidetserwa mukatarisa munoona even nenguva yatiri ino yemazuva ekucherechedza nyaya dzemhirizhonga mukatotarisangana muzvivhitivhiti munoona kuti nyaya dzevarume dzekuti varume vanosangana nemhirizhonga dzaakuita dzichidi dzichiti wandei zvinova zvaakuita sekuti zvaakuita zvichimboti gamuchirekei mbichana asi hatisati tasvika chaivo pazvinofanira kunge zvichisvika
vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu anoshanda akazvimirira vaPaul Vinki vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare vateereri echinoi chiziviso chakakosha chave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel uye pafacebook peji yedu tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pawhatsapp channel yedu yevoa shona endai pawhatsapp motsvaga pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga voa shona mobva matitevera kana kuti follow apa tinokupai nhau dzichangoburwa vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pafacebook page redu revoa shona vanayo vanogowanawo nevamwe chirongwa cheacademy for women entrepreneurs kana kuti awe muchidimbu chinotsigirwa nemuzinda weamerica muzimbabwe chakapetwa mukupera kwesvondo muHarare Chirongwa ichi chakanangana nekuwanisa madzimai ari mune zvemabhizimusi achiri kukura mukana wekudzidziswa zvakadzama pamusoro pekukudza mibato yavo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs kana kuti awe muchidimbu chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe uye chakanangana nekuwanisa madzimai ari mune zvemabhizimusi achiri kukura mukana wekudzidziswa zvakadzama pamusoro pekukudza mibato yavo. Madzimai makumi manomwe vemuHarare nemutare vakapiwa zvitupa zvekupedza zvidzidzo izvi uye vamwe makumi matatu nevana vekubulawayo vachapiwa zvavo zvitupa mwedzi unouya muguta ravo. Mumwe mudzimai wechidiki ane bhizimusi rekubatsira vemakambani nevanhuwo zvavo kuona zviwanikwa zviri munyika yeZimbabwe vachiita mitambo yekusimbisa miviri uye kukurudzira mushandira pamwe yeNew Dimensions Adventures muzvare Lindi wechipaike vanoti vakadzidza zvakawanda pachirongwa cheAwe.
AWe yakandibatsira pakugrowa. Basa rangu ranga riri panzvimbo 1. If you notice kuti takatanga 2020 New Dimensions Adventures and I can climb 263 takaitanga gore rine riri muna April. But you find kuti after this program that we had, I've managed to put systems in place. This is something that I learned from the AWE program.
Mumwe mudzimai wekwaMutare akakundawo kupedza zvidzidzo zveAWE izvi paida moyo shadaya uyo ane bhizimusi rezvekugadzira simbi reInvictus Steel Africa anoti akavhurwa meso nechirongwa ichi.
Programming inotibatsira because it take you through every single thing from kana une idea vanokubatsira unodevelopa say idea kana auto start vanokubatsira kuti how do you even go further. Saka programming yakandisimudzira zvikuru nokuti ndakadzidza zvakawanda kuti ndinogadzira sei kuti business rangu ringe richibudirira.
Bridget Sitole mudzimai wechidiki ane bhizimusi rekutengesa mafuro ezvipuo pamwe chete nekukurudzira kurimwa kwekudya kwechinyakare anoti shungu dzake ndedzekusimudzira mamwe madzimai.
Tikuita kuta hope kuti program ino yapera nezvatadzidza tisange tiri panzvimbo yatiri right now but we turn a leap forward.
Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chakavambwa mugore ra2019 muZimbabwe uye chadzidzisa madzimai ari mune zvemabhizimusi anosvika mazana mana. Mukuru wechikamu chekukudzwa kwemabhizimusi madiki munharaunda mubazi remadzimai nemabhizimusi achiri kukura vaFrancis Gondo vakaudza Studio 7 pamutambo wekupedza zvidzidzo uyu kuti hurumende yeZimbabwe inofara pamusoro pechirongwa cheAwe ichi.
Tichaona kuti zvigadzirwa zviri pano watinoti maproducts ari pano ari nekwaliti yepamusoro soro. Saka seministry tiri kuti ndiwo maprograms acho kuti madzimai huyai mubatane neministry nevamwe vatinoshanda navo kuti mubatsirwe mudzidziso musumukire.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vaivewo pagungano iri vakakurudzira vakapedza zvidzidzo zveAwe kuti vabatsire kushandura upfumi hweZimbabwe.
The success of this dream is a victory for you.
Ndinozviziva kuti kubudirira kwenyu muzvidzidzo izvi kubudirirawo kwemhuri dzenyu, nharaunda dzamunobva uyewo nenyika. Unyanzvi hwenyu huri kudiwa mune zvemabhizimusi kuti upfumi hweZimbabwe husimukire.
Pane avo vakabudirira muzvidzidzo izvi kune madzimai masere akanyanya kudadisa akapiwa chiuru chimwe chete chemadhore emari yekuAmerica $1,000 pamunhu kuti vabatsirikane mumabhizimusi avo. Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chinokokerwa nesangano rePass on Point iro rinokurudzira madzimai echidiki kuti vapindewo muchirongwa cheAwe ichi. Mukuru wePass on Point Tuberihle Ndlovu akaudza Studio 7 kuti mamwe madzimai ari mune zvemabhizimusi anokwanisa kupindawo muchirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs sezvo mukana uyo wavepo kusvika munandira wegore rinouya. Tuberihle akati vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda pa www.awe.org.zw votevedza zvinodiwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Akinwumi Adesina vanoti vanofunga kuti Zimbabwe yave negwara rakajeka rekuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo chasvika kumabhiriyoni 10 nemaviri nemamiriyoni mazana matatu kana kuti $12.3 billion. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa muHarare neZuro nevanokweretesa mari. Asi izvi zviri nyore here kuita? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
VeAfrican Development Bank nehurumende yeZimbabwe vanoti pamusangano wakaitwa neZuro paka tenderanwa kuti paparurwe urongwa we staff monitored program kana kuti SMP unenge uchitungamirirwa nebanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rinomari reInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chinangwa cheZimbabwe ndechekuti ipedze urongwa weSMP uyu gore rinouya risati rapera. Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvare chenai mutambasere vanoti havo zvinhu zvakaoma kuti Zimbabwe ikwanise kuita.
Izvi zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZimbabwe haizotori izvo zvinenge zvakuridzirwa kuti dai yaiita kuti nyika ifambe iende kumberi ikwanise kuwana rubatsiro panyaya dzemari.
Muzvare mutambasere vatiwo
chekutanga vanotaura iwe nyaya yehumwori. Tinoona kuti humwori huri kuramba huchienderera munyika. Zvakare zvizvarwa zveZimbabwe zvine rusununguko huzere here kana kuti tichiri kurarama upenyu hwemahuman rights abuses. Izvi zvinova zvinhu zvakanga zvichitaurika panyaya dzedebt dialogue crisis yakatangwa muna 2020. Naiko zvino tiri kuramba tichiona nyaya idzodzo dzekuti vanhu vanenge vari musungwa asi vasina mhosva yavakapara.
Sachigaro wesangano reCenter for Disability and Development in Zimbabwe vamasimba kuchera vatiwo nyaya dzekugadzirisa zvezvikwereti dzinonetsa zvikuru.
Ma staff monitored programs aya kupfa nguva yeinclusive government anga angoripo asi hatisi kuona kujeka kwazvo nekuti Zimbabwe inowirirana nevamwe kuti ichaita zvakati iyo yomuka yoita zvakasiyana nezvavanenge vawirirana. Saka ipapo ndopanodiwa kuti pange paine yatingati discipline, pange paine kurongeka, pange paine kutevedza sviga zvinenge zvakawirirana.
Mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Edima Hembe vanotiwo kusabhadhara chikwereti ichi kwave kupa kuti chirambe chichikura.
45% yemari iyoyo ndo yedebt kureva kuti zvatakakwereta. 55% yeseyo ndemaarias nemapenalties zvaizvo kuti kana kusabhadhara mari kwenguva yakareba inonga ichibereka ichibereka ichibereka. So zviberekwa chaizvo ndozvatowanda kudarika iyo mari yacho. Saka zvinonga zvaakureva kuti idebt iri kana kuti chikwereti ichi chaakukanganisa maitikire eupfumi hwemuZimbabwe. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare pasi sezviri kuitwa izvo kuti nyaya yacho igadziriswe. Asi zvakakoshesesa kuti tinzwisise kuti staff monitoring program yacho iyi chii. Zvinongoreva kuti Zimbabwe yabvumirana neIMF kuti ichamonitwa kana kuti kutaridzwa. Zvinoratidza kuti Zimbabwe yava kuda kudzokera kuita mitemo yeeconomic policy dzakasimba uye dzakanaka dzingakonzera inflation, dzingakonzera exchange depreciation nezvimwe zviri kuitika izvo. Saka ndopane nyaya huri ipapo.
Vatiwo
kana Zimbabwe ikabvumirana neIMF zvinga zvava kureva kuti vese vanokweretwawo mari neZimbabwe vaakuziva kuti Zimbabwe now yava kuda kuita sound economic policies. Asizve chinoda kutinazokutaurisa ndechekuti pane zvimwe zvakati wandei futi zvinodiwa ipapo. Zimbabwe inofanira kungoita yavanotiwo anti corruption courts, inofanira kuitiva macourts kana kuti kunotongwa mhosva kunofanira kuitwa zvinhu nemazvo uyezve kunofanira kuita electoral reforms. So pane zvimwe zvakati wande wande zvinofanira kuitwa kuti Zimbabwe ichidzoswa kuti kana kuti zvikwereti izvi zvigadziriswe. Saka pachine mufambo wakati kurei.
Zimbabwe ine zvikwereti kuWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank nedzimwe nyika dzekunze. Blessing Zulu, VOA News, Washington DC.
Bazi rezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza muAmerica reEnvironmental Protection Agency richange rave nemutungamiri mutsva. Vaimbo venhengo yeparamende vaLiz Zeldin vadomwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vatore basa iroro. Mutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa kukodzera kwavaZeldin pamwe nekuti zvinotungamidzwa nebazi iri mberi zvingatarisirwa kushanduka sei zvikuru panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Vali Zeldin vaimbove nhengo yeparamende yeRepublican Party vakaita matemo mana vachimirira dunhu reNew York uye vari mutsigiri wevakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump kwenguva yakareba. VaZeldin vakatarisirwa kutungamira bazi reUS Environmental Protection Agency. vane makore makumi mana nemana ekuberekwa uye vane degree rezvemutemo kubva kuAlbany Law School. Vakashanda uko makore mana muchuto. Munhu akaroora uye vane vanasikana vaviri mapashka. Mugwaro rakaburitswa muswambudzi 11, vatrambo vakazivisa nezvekudomwa kwavazeudini vachiti vaimbove nhengo yeparamende ava vachaburitsa simba remabhizimusi emuAmerica panguva imwe cheteyo vachichengetedza mhimo yepamusoro-soro yekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza. Vachitaura nenhepfenyuro yeFox News, vazeudini vakati vari kufarira kuzadzisa zvirongwa zvavatrump zvehupfumi.
There are regulations that the left wing of this country have been advocating through regulatory power that ends up calling...
Pane mitemo yanga ichidiwa nevanorwira kuenzaniswa kwemikana kuburikidza nemasimba ehurumende inopedzisira yakonzera mabhizimusi kuti aende kusiriko.
Pasi pehurumende Democratic Party yava Joe Biden, vazire EPA rakatungamidza mberi kugadzirwa kwemhando dzemoto dzakachena dzinozvimutsiridza nekuisa mitemo mukucherwa kwemafuta negasi senzira yekudzivirira hutsi hunokuvadza pamwe nekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump vane muono wemberi nemamwe maitiro.
We will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling, new pipelines, new refineries, new power plants.
Tichaputitsa nzira yedu nemuzviminga mpinyi zvakaiswa nehurumende kuti tikwanise kupasisa kucherwa kwemafuta kutsva, pombi itsva, mafactory matsva, magwenya emagetsi matsva endudzi dzose.
Vazeldin vakambotaurawo nezvematano mamwe chetewo pavakakundikana kubudirira musarudzo yagavhuna weNew York muna 2022.
We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas and approve new pipeline applications.
Tinofanira kubvisa mitemo yemamwe matunhu inorambidza kucherwa kwegas kwakachengetedzeka. Tobvumidza kuiswa kwepombi itsva.
Kudomwa kwavazeldin kunouya panguva iyo United Nations yakamutsiridza kuridziro yayo kunyika dzose kuti dzisiyane nekuchera mafuta nemarasha senzira yekudzivirira nayo kushanduka kwemamiriro ekunze. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakati,
"The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side."
Ruzha rwamunonzwa nderwebhambo rakamirira kuputika. Tatarisana nekumagumo kwekuti timise kukwira kwekudziya kwekunze kusvika pa 1.5 degrees Celsius. Uye nguva haisi kudivi redu.
Kunyanga hazvo mitemo inobata kushanduka kwemamiriro ekunze iri kutarisirwa kuderedzwa nehurumende pasi peutungamiri hwavazeudin vanoongorora vanoti pari zvino matunhu anokwanisa kusarudza kudzika mitemo yavo uye vanhu vanokwanisawo pachavo kushandisa nzira dzinoderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias yandakuverengerai. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chakananga nevechidiki apo nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs kana kuti AWE changa chichitungamirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe chakabatsira madzimai echidiki mune zvemabhizimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita musangano ukaribha wekuzeya nyaya yekurwisa uori hunonzi nevamwe hwave gomarara chairo munyika. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa unoti wakatumira vashandi wavo kumugodhi weStilfontein uyo une vanhu vakawanda vari kuramba kubuda vachitya kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gift Dube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kuLwezi 2024 muCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu baseli ehambe emandala apa abantu baseli batshona bedlala idraft akuna nto abangayenza and ikukho lokho kukhona ngakwaphandle kokuthi uhulumende azathi abuye leplan.
Bayakhala eZimbabwe ngokusilela komlilo kagetsi. Kulabotheketha abadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amathathu ababothwe kwele South Africa esabelweni seNorth West. Abesifazana abangamathumi ayisikhombisa bafundela ukuqhuba amabhizinisi uhlelo olusekelwa ngelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokusilela komlilo wegetsi kulandela ukucitsha kwawo endaweni eziningi elizweni kusukela ngesonto. Umanjinela benkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi kuwe izitishi zikagesi eziningi okwenze kwaba lokusilela komlilo lo elizweni lonke. Bathi bayalungisa uhlupho lolu lobo bengavezanga ukuba umlilo kagesi uzatholakala njani kunsukwana ezilandelayo kusiya phambili. Wosomabhizimisi bathi sebesehluleka ukulungisa impahla etshiyeneyo ngenxa yokusilela komlilo kagetsi. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Angiston Sibanda, umqondisi weGreen Africa Technologies.
Amagetsi asehlale ngekho vele angahamba abuyi kwesesikhathi abuye ebusuku vele emsemabhizinisini abantu batshona behlezi ikakhulu ku-productive sector. Kulaba beze-retailing kungcono ngoba uyanelisa ukuthi ulayithi idirector lilayithi amalayithi abantu bangene bathenge libhale ngezandla ama-cash book lihambe. Kodwa ku-productive sector akunanto eyenzakalayo kwaba-weldayo akunanto eyenzakalayo akunanto ongayenza engekho. So sikhangalela ukuthi sethu sicabanga ukuthi uhulumende kumele ayenze imizamo kumbe adeclare state of emergency sibili ukuthi sokule emergency kubonakala ukuthi kungenziwani ngoba nxa kunje so economy yaqhubekisiwa and ngeke ivuke futhi.
Ye kona njengosomabhizimusi singathi akutshaya kanganani amagesi khonapho nxa engekho.
Akuna production so akuna nto yenzayo nxa sisenze sizama ukukwenza vele akusebenzeki imitshini esisebenzisayo isebenzisa amagesi. So vele akula it's a non-starter. Ungazi ukuthi uyasebenza ngegenerator, igenerator iyakutshaya layo indleko zayo ezokuyimaintaina lokuyidumisa.
So liqina lisenzani sibani?
Hayi kuhlala abantu baseli ehambe emandala apha abantu baseli batshona bedlala idraft akuna nto abangayenza and ikukho lokho kukhona ngakwaphandle kokuthi uhulumende azathi abuye leplan kumbe kuthiwe kwabantu kamasale sekube lomhlangano wokubonisana ukuthi kungenziwani i-private sector nohulumende ngoba lokhu kukhanya kuyehlula.
Umnumzana Angiston Sibanda ngumqondisi wenkampani yeGreen Africa Technologies ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Inkokeli yesabelo seNorthwest kwele South Africa ithi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezibothwe kusukela ngoNcwabakazi lonyaka ezikade zisemba amatshe aligugu okungekho emthethweni. Abanye babo babikwa beyingxenye yabavalelwe emgodini weStilfontein abacatshangelwa ukuba izigebengu ezingafuni ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese Johannesburg kule South Africa.
Umbiko wethulwe nguhulumende wesabelo lesi izolo ebusuku ukhombisa ukuthi phakathi kokwetshekeletsha abedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1259 ababotshwe kulesi sabelo enyangeni ezine ezedlule, izizalwane zeMozambique zedlula amakhulu ayisiyagalombili 871, kulandele zeZimbabwe zedlula amakhulu amathathu 343. Udaba lolu selulethe ukukhathazeka kwizizalwane zeZimbabwe kule South Africa ezithi lokhu kungabe kuyibufakazi bokuthi baningi abeZimbabwe abayingxenye yabotsheketsha abaphansi komgodi ongwegolide eStilfontein esabelweni lesi. Izakhamizi zelokishi lekhuma eNorthwest zitshela iStudio 7 ukuthi kule muli yeZimbabwe labantwana abane abavaleleke kulo umgodi osekuphele inyanga amapholisa esala ukuthi kungene ukudla lamanzi esithi lokhu kuzenza ukuthi baphume. Omelele eZimbabwe kule South Africa u-Ambassador David Hamadzeribi utshele iStudio 7 ukuba usethume abantu ukuba bayidingisisa ukuthi kule zizalwane zeZimbabwe ezingaki emgodini weStilfontein. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Lina Minyizea yena ubedlengezela Nyembezi ngesikhathi ekhuluma ngabantu bakhe ababili abakulo umgodi.
Ibakawuhlungu abantwana bami sigcina ngaFebruwari ndigcina kukhulu ivoisi yabo ngathi bayathethisa umuthi ukuthi hamba uthetha umama wethu ukuthi sikhona apha ngaphansi ngemajoro ebrankyandos ngisasabangisile.
Osakhulayo weZimbabwe uGeorge Dube yena ongakufihliyo ukuthi laye uyangena kule migodi inxa yobunzima bempilo uthi indlala ayilankosi.
KuZimbabwe akunamali. Akunamali eZimbabwe yokwizizalwane zeZimbabwe zisiza lapha zizoziphandela. Akekho okubamba ngamandla kuza lapha kodwa inhlupheko lendlala yikho okusifuqayo.
Izizalwane zeSouth Africa sezethule ukukhathazeka okukhulu ngemva kokuthi uhulumende ethe ulokhu esadinga icebo lokuhlenga otyeketsha abasemgodini lo. Unkosazana Thandeka Zinzi Tom uthi ukhathazeke kakhulu ngomfowabo uAyanda osemgodini lo.
Ndingathi mna banabuntu, kuthiwa umntu ngumntu ngabantu kodwa ibonakala bengenabuntu. The only thing abaconcern ngabo zi-status zabo. It seems like this thing yonke abayenzele bayenzela i-ranks. They don't care ngempilo yabantu.
Okhokhela umphakathi weStilfontein kulolu daba uMnumzana Johannes Qankase uthi siye sabisa isihluko esenziwa uhulumende kubotyeketsha laba.
No, izisa kabuhlungu bhuti, izisa kabuhlungu kakhulu ngokuba thina eqalekini sisahaya siyi-community sithi sifuna ukunceda. And uncedo lwethu lubonakele sikwazile usindisa abantu abayi-11 kwaba nomzimba siwukhuphile. Sisebenza namavolontiya aphuma phi khonapho ekuhlaleni besebenza ngezandla zabo kungekho metshini bengabhatalwa ngumntu. Ndiyavisisa bengabhatalwa ngumntu igavumenti engafaki isandla kuloo nto leyo. Kodwa siva kabuhlungu ukuthi ufikela kweli xesha langoku akhona mntu omnye uthi wasayivwa igavumenti wakhutshwa igavumenti.
Kusenjalo amagqwetha alwela ilungelo loluntu kwele South Africa athi aza kuyafaka esinye isicelo emthethwandaba sokuthi abaphansi emgodini laba baphiwe ukudla lamanzi ngesikhathi uhulumende esadinga icebo lokubahlenga. Yimele Studio 7 eStilfontein eNorth West kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kulabo somabhizinisi abesifazana abangamajumi ayisikhombisa abasanda kubhuja izifundo zokuthuthukisa amabhizinisi phansi kohlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs olusekelwa isigodlo seMelika eZimbabwe. Abathole ulwazi olutshiyeneyo bathakazelela uhlelo lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs kumbe awe ngamafitshane olwasungulwa ngomnyaka ka-2019 lujonge ukutholisa abesifazane ulwazi lokuthuthukisa amabhizimusi. Abanye abakuhlelo lolu bathole izicoco zokufundela okutshiyeneyo ngeviki ephelileyo. Abangamachumi amathathu lane 34 abasebenzela koBulawayo bazathola izicoco zokuphutsha izifundo zabo kunsukwana ezilandelayo. Bonke bathi uhlelo lolu lubaphathisa ukuba baziphilise ngamabhizimusi ezandla. Ujabule okumangalisayo unkosazana Immaculate Dumo Kwashira osakhulayo wale bhizimusi yokuthunga ophiwe njalo isigodlo seMelika inkulungwane yamadola $1,000 eyokuthuthukisa ibhizimusi lakhe.
Sifunde into zokuthi kumele siqoqe ama-businesses ethu. Italenta is not enough. Ngoba at the end of the day it's all about making profit nxa ukubhizinisi. So kuzamela uthathe talenta lakho umake sure ukuthi uyali manager ukuze uthole imali.
Unkosikazi Belinda Muzenda, omunye wabaphuche izifundo zeAwe, uthi luhle kakhulu uhlelo lolu ngoba isithuthuka ibhizimusi yakhe yokupheka amakhekhe.
I-Awe ibe yi-program enhle kakhulu ifundisa ukuthi sikhulise ama-business ethu. And for mina i-business yami isikhulile. Ngifundile ukuthi i-business yami ngiyifaka kanjani ku-social media, i-business yami iyakhula ngama-network, i-business yami isitshintshile ngendlela kade ngiyisebenza ngayo.
Ekhuluma le Studio 7 emkhosini wokunika izicoco labo abaphuthe izifundo zamabhizimusi umabhalane kahulumende kuhlangothi olubona ngabesifazane, unkosikazi Mavis Sibanda uthe luyabukeka uhlelo lweAwe ngoba luthuthukisa omama lamantombazana.
Ngiyakujabulela kakhulu ngoba nxa ungafundisa umama ufundise isizwe. Into esikhuthazayo kakhulu ukuthi omama laba into abazenzayo zifanele zibe standardized. Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo. Bengameleli ukuqhatshwa, abaqhatshe labo befunde ukwenza amabhizinisi.
Umeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Pamela Tremont, laye owayekhona embuthanweni wokunika izicoco zabaphuthe izifundo phansi kohlelo lolu, uthi ulwazi abesifazane abaluthaphe kuAwe bazalusebenzisa ekuthuthukiseni amabhizimusi abo kanye lelizwe.
The success of this dream is a victory for you.
Ngiyakwazi ukuthi ukuphumelela kwenu ezifundweni lezi kutsho lokuthi izigaba zenu lelizwe kuzaphumelela. Ulwazi lwenu malukhanye emphakathini, liphakamise okuzwayo zonke indawo ezifuna lina.
Umkhokheli wohlelo lweAwe eZimbabwe, yena okunhlanganiso yePass on Point, unkosikazi Thubelihle Ndlovu, uthi abesifazane akumelanga besabele khatshana kwezamabhizimusi.
This program is a real game changer. We've seen people coming in belamabhizinisi amancane, bafundiswe, baxhaswe, bafundiswe izinto eziningi. Uthole ukuthi ekugcineni umuntu ibhizinisi yakhe siqhatha abantu abaningi, sinkulu.
Uhlelo lweAwe luqhutshwa minyaka yonke, njalo abesifazane abenelisa ukungena kulo bafundela ukuqhuba amabhizimusi abo umnyaka wonke, umuntu munye ngamunye. Osomabhizimusi besifazane abafisa ukungena kuhlelo lolu bakhuthazwa ukuba baxhumane lenhlanganiso yePass on Point ebulenjini be-internet bevule imininingwane ethi www.awe.org.zw kungakafiki mhla ka-10 Zibandlela, lapho okuzavalwa khona ithuba lokufundela ukuqhuba amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union uthi kumele kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Lebanon. Kusekubulewe abantu abaningi, njalo abanye babaleka emizini yabo emazweni omabili. Inhlanganiso ye-Internal Displacement Monitoring Center ithi kulabantu abayizigidi ezingamashumi amathathu lanhlanu, 35 million, asebesuke emizini yabo kuzwekazi le-Afrika ngenxa yezimpi zomvukela, uswelakala kwemisebenzi lokunye. YiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, ugatsha olubona ngezokuvikelwa kwezemvelo ole-Environmental Protection Agency luza kuba lomkhokheli omutsha maduze kulandela ukukhetha kwake waba lilunga lephalamende uLiz Eldin ngoseza kuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Intatheli zindaba ye-VOA News uVeronica Balteras Iglesias ulobe udaba olulandelayo ekhangela ukuthi ungubani kahle-kahle uZeldin lokuthi udaba lokugudeka komkhathi ulakho kuluphatha njani.
uLiz Eldin waba lilunga lephalamende okwamahlandla amane emele idolobho le-New York, futhi sesiside isikhathi esekela uDonald Trump. uZeldin usekhangelelwe ukuba ngumholi wogatsha lwe-US Environmental Protection Agency. Lumlisa uleminyaka yokuzalwa engamachumi amanelane 44 njalo wafundela ubugqwetha eAlbany Law School. Waba libutho njalo okweminyaka emine futhi uyindoda ethetheyo elabantwana ababili abangamawele. Kumbiko awethu lemhla ka 11 ngolwezi, uTrump wazise ngokukhetha kwakhe uZeldin, esithi uzasebenzisa ubuciko bakhe ukudlondlobalisa amabhizimusi aseMelika, njalo uzalandela izimiso zokulondoloza ezemvelo. UZeldin utshele umsakazo weFox News ukuthi uzaqhuba inhlelo zikaTrump eziphathelane lomnotho ngokugcweleyo.
There are regulations that the left wing of
kule mithetho egugquzelwa ngabasesandleni sokhohlo wezombusazwe ephambanisa inhlelo zamabhizimusi.
Phansi kombuso kamongameli Joe Biden, ugatsha lwe-EPA luqakathekise ukusetshenziswa kwamandla kagesi angelakho ukuphambanisa imvelo futhi angelamkhawulo i-renewable energy. Lwafaka njalo imigoqo elawula ukukhiqizwa kwamafutha e-oil kanye legasi ngenjongo yokuvikela umkhathi. UTrump uthi,
we will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling.
Sizayikhipha yonke imigoqo sivumele ukugejwa kwamafutha, kwakhiwe impompi zokuwahambisa kanye lamafekithali okuwahlambulula. Sizakwakha lamafekithali alungisa izimota ezihamba ngogetsi.
UZeldin wethule amazwi afanayo eze encintise esikhundleni sokuba ngusibalukhulu weNew York ngo-2022.
We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas.
Kumele sesule umthetho ovimba ukugejwa kwegas, njalo sisungule impompi ezintsha ezihambisa amafutha.
Ukukhethwa kukaZeldin kuza ngesikhathi umanyano weUnited Nations ugcizelela isikhalazo sawo sokuthi amazwe omhlaba kumele achiyane lokusebenzisa izinto zokubasa ezenjiwayo, ama-fossil fuels, ukuze kumiswe ukuguquka komkhathi. Nangu unobhala jikelele we-United Nations, umnumzana Antonio Guterres.
The sound you hear is the ticking clock.
Umsindo eluzwayo yikukhala kwenkombalanga. Sesisezingeni lokugcina ukuba sinqabe ukukhudumala komkhathi kube ku 1.5 degrees Celsius futhi sesichiwe isikhathi.
Lanxa imithetho ephathelane lokuguquka komkhathi ikhangelelwe ukwesulwa nguhulumende phansi kobukhokheli bukaZeldin, ingcweti zithi okwamanje izabelo zilakho ukwethula imithetho yazo zizimele, futhi labantu balakho ukuzikhethela inhlelo ezilondoloza umkhathi. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias oweVOA News, lwahumushwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
Kulabatsha eZimbabwe asebephila ngokuzisebenzela besebenzisa imitshina yakulezi nsuku ngesikhathi umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo, njalo kulabasakhulayo abaningi abadinga imisebenzi nsuku zonke bengayitholi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNobert Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 ngomunye wabasakhulayo ophila ngokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku uthi waqala eneminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili ukudinga imali, wagcina ebona kufanele ukuba enze umsebenzi wokulungisa ama-websites kanye ne-coding eseHarare.
Ngikholwa ukuba i-technology ilamandla, singakhangela izinto eziningi kade sokulabo online business, online imisebenzi nje eminingi. So i-technology iyaletha inguquko empilweni zethu njengabantu abasakhulayo. Nathemba ukuba abaningi labatsha bazafundela imisebenzi eminingi kakhulu enjengenaleyo engike ngayiqamba, bathole ukuziphilisa ngoba kathesi izinto zomile. So izinto zomile kunje, so izinto njengazonalezi ezithethe technologies letheli ubungcono.
Omunye ofana noNobethi nginompilo chuma yena othi usebenzisa imichini yakulezi nsuku ukudinga abantu abelukayo kulamakhasi enkundleni zokuxhumana ezigoqela Facebook leWhatsApp.
I-technology yabona isiphathisa kakhulu ukuba sisanise ukudinga ama-customer ethu kungela marketing eningi. Abantu bazidinga ebulunjini njenge-Twitter yabona, Facebook, WhatsApp, njalo inani labantu abasilandelayo liyala liqansa. Yasiza sibili ukuthola imali, akusafani la kudala lapho sasithwala nzima ukudinga abantu endaweni eyodwa.
Baningi abatsha abenza imisebenzi efana lababili laba. Unyasa Dube osemaphandleni elowa Gweru ogcwele ebulenjini be-internet. Loba abatsha laba besenelisa ukuziphilisa indlela lezi ezishiyeneyo, kulabanye abakhala ngokuswela imali yokuthenga imitshina efana lama-computers ukuze benze okungabaphilisa. Umeluleki Ndlovu ngomunye wabakhala ngokuswelakala kwemali yokuqala umsebenzi webulenjini be-internet lenkundleni zokuxhumana.
Uma uvele ungelafoni yakhona kuyahlupha lokho. Sina lo lwazi lokuba kwenziwa njani vele asilazi. Sifuna imisebenzi ema-industry, hayi lokho kwe-internet lokho. Ngabe nje bayasivulela ama-fake kuphela kuphele lokho. Okwamanje nje sesihawulela.
Inhlanganiso yezisebenzi International Labour Organization ithi ubulembu be-internet buzakhweza inani lemisebenzi yabatsha ngokuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% kuzwekazi le-Afrika kusiyafika umnyaka ka-2027. EleZimbabwe lithi abantu abafika isilinganiso sokungamashumi ayisithupha 60% sebengena ebulenjini be-internet elizweni. Uhulumende uthi uzabumba imithetho yokusebenzisa ubulembu lobu kanye lenkundla zokuxhumana ukuze abantu basebenze ngendlela eziqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zimbabwe.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle badubule babulala impisi ebezihluphile ngokudla izifuyo esigabeni sawondolwane ePlumtree. Izakhamizi zithi ngaphandle kokudliwa zimpisi ziphelwe izifuyo eziningi ngenxa yendlala. Sixoxa lesinye sezakhamizi lezi uMnumzana Dumisani Maphosa.
Isesibele hlupho lwempisi isikhathi eside. Impisi le mangaphazamisi sokuleminyaka engafika 10 isingena emakhaya zibuye zithathe izifuyo okuyimbuzi khona lapha emakhaya kuthi emadlelweni ezifuyo ngoba ebusika amadonki ethu alala egangeni zifika zibambe amadonki kanye lenkomo kwaze kwafika ekuthinini sesibona ukuthi manje akusafuyeki kule ndawo sasesivula igroup yethu Problem Wild Animals Control okulapha esisungule khona uhlelo lokuthi silwe lalezi impisi sakhulumisana labemvimi abekemfala laphana okuyibona abacine besizwe isikhalazo sethu bagijima bazofika khona lapha endaweni yakoshidiwe babuya bayemfuleni bayeza imisindo ebiza impisi basebezibulala ke babulele impisi e-1 okwakathesi kodwa kuwona la amalanga angathi kuthuli imisindo kamili.
Ungathi impisi lezi zidale umonakalo onganani esigabeni, zibulele izifuyo ezingakhi?
Impisi lezi ngathi emveni besikhangele nje lathi singathathi ama record kodwa li group leyi engiyibiza lapha ethi Problem Wild Animals Control isilenyanga ezimbili ivuliwe kusho ukuthi imbuzi ezidliwe lapha ezibayeni zingu 11 kwathi inkomo zabe ngu 6 zabe lamadonki angu 2 kodwa sisi kubulawe leyo mpisi sekuthule these days akula sifuyo esireportwayo ukuthi sidliwe okungangokuthi siyababonga mpela ngokungenela kwabo izinkokheli zethu ondolwane kanye lochidiwe khona lapha esigabeni sethu nabe council abevimi laphana campfire sidibaze umsebenzi omuhle kakhulu ngokuzwa isikhalazo sethu basincedisa basithembisile futhi ukuthi okunye kuzovela sibazise babe basincedise ukusebenza.
Akula yini ezinye inyamazana zendle ezilihluphayo?
Silamakhanka, amakhanka abamba imbuzi imihla ukusa kwamalanga. Sibuye futhi uma singabe silimile kuba kusile problem yendlovu. Lamanje nje ebusika indlovu ziyasihlupha kubangelwa ukuthi kulomango ongasuka emabhongani. Maybe uzethi madlambuzi kuona lo umango akula manzi indlovu lezi ziyabe ziwomile so kubangela ukuthinini zispende isikhathi zikuleyo ndawo lapho ezithola kungathi kulodaka khona njengoba izulu belinethile uthole sesihlupha zingasafuni ukuhamba sikubangela ukuthinini asisakwanisi ukudinga kahle izifuyo endaweni esemfuleni.
Siyabona ukuthi abanye sebeqalile ukulima ngemva kokuna kwezulu. Khona ngapho kunjani?
Izulu linethile last week ngolesibili kayi-1 linethile angayabe labe linengi okubangela ukuthinini abantu silime kodwa ebe sikuhlanyelile kukhulelwa ilanga kalisaphindanga libuye futhi izulu sihloke sikhala sikhangele phezulu lithola amayezi echitheka kodwa sinalo ithemba lokuthi izulu lizanetha lonyaka.
Indlala yona injani?
Indlala inenge impela ebantwini bakithi lasezifuyweni okubangele ukuthi abantu becine sebefeva ukuthi balime ugajobo ngoba izifuyo zingasekho, izifuyo zifile ngendlala.
Umnumzana Dumisane Maphosa isakhamizi seNdolwane ePlumtree. Ubexoxa loNtukameni Nkomo weStudio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani lonke, thina siyaphila. Siyalibongela ontungameli labotabo kancube. Sithi libambe kanjalo kwiStudio 7, sitshele indaba ezimnandi. Imangaza yilabo Joseph Chuma labo gawule babo laba bezano PF labo ukuthi bayasijayela kabi labantu labo. Bangathatha ukuthi kona thina singabantwana bezano thina. Asingenalezano total. Bangathi iZimbabwe kuyongeza isapoti zano PF, asiyisapoti, siyayizonda futhi. Asiyifuni, sifuna ukuthi iphume vele embusweni. Ngoba isithole sezimo, sithole nzima. Ngendlala nje kuphela khona lapha, ayilancede ebantwini.
Sanibonani Studio 7. Ninjani basakazi bami engibathandayo bonke. Yazi nginenkinga nalabo abantu abafunde kakhulu abaseZimbabwe. Bayangidinga futhi ngathi bazongidinga kakhulu. Okanye ngisebengidinile. Yini le nto abayenzayo yokuthi bona bazawabele kube complaina beba nokukhonona lapha nalaphayana besithi le Zimbabwe likakalungela ungena Commonwealth. Bayabona ukuthi umnanga wakabafuni uphuma esitulweni. Bayabona ukuthi zanu PF yale esitulweni. Futhi abafuni ingene Commonwealth. Bathi akakakulungela ukuthi ingene Commonwealth. Pho kahle kumele sinasiyenze njani. Akusiyo indaba yabo. Leyo ukuthi oralulungela ngoro kanjani abaliyeke lithathu ngoba lo sokleti lo ubona ukuthi sesizwele bakithi ngcono esifake khona bona balako baba nokukhona bethi bona hey eLizimbabwe likulungela ungena kucommunity ngoba iyabhiza amalungelo abantu pho ngamango bengathi bona bafuna ukulinda ukuthi amalungelo abantu aphele ukuyabhiza kuyoba nini.
Studio 7 isibingelele, sikile njani? Hayi, lathi siyaphila. Sibonge kwiStudio 7 izindaba elisinika zona misha namalanga. Ngoba aluba yisini, hayi aluba sazi lutho khonaphana ngokwenzakala kithi. Siyabonga impela kakhulu. Okunye ngicela ukudlulisa nako kuStudio 7, ngicela lisidlulisele umpiko lo. Emabhoda khonaphana Plumtree, Matsiloji, Maitenge. Uyathola ukuthi khonaphana eboda phakathi kulama roadblock ayi 20 roadblocks. Yikuyini khona ene ama roadblock akhona kweba kungabhalwa tikiti kungayizwa lutho kufunakala izimali nje ebantwini kumbe thina sawona nje ngokuyasebenza phandle kodwa ngicabanga ukuthi kuyasebenzela kwethu phandle ngoba yihlupheko ngoba akukuthi elizwe lakho lithanda uyosebenza phandle ikuthi ukuphuma kwakho iyabingekho into engekho right. So siyacela phela Studio 7 ukuthi khona khona kwenzakala emabhodana la amathathu nala into yakhona ikiphele iphele impela khona khona kuthathela izimali.
Basakazi ninjani basakazi itshona njani? Hayi siyancenga basakazi. Sithanda ukuphawula basakazi ngesikadi girijini enochairperson naye ongalunganga ukuthi naye uhalela kuphela ukuba nesikhundla kodwa kungelanto ozoyilungisa. Semazi nje ukuthi limenemene likachairperson. Kodwa uzosufa ukukhokhe isadi girijini. So kumele manje kube nesadi yama-opposition party. Yama-opposition party sadi ngeyethu thina sitoyito uyasivala amabhodi. Sokusele ngokuthi nawe nje mnango wakho uzazokubona nje. Sazokuvalela ibhoda nalo eSouth Africa khona. Abanye labo bevale babo abahlaba khona ngamazwe.
Salibonani basakazi bethu silithandayo. Ngicela ukuyungiza umbuzo lo ndoda lo mfana lokuthiwa ugolide ukuthi uthini ngale ndaba ekuthiwa mnamamutapa njengoba unyathi mbumbulu lo ongazi ukuthi isikole ukuthi inyathi wasithenga kuphi. Uthi ulobhengula aso muntu walapho nomuntu wokuza lokomzilikazi. Sicela ukubuza mnamamutapa lo wayekupha lesi sikhathi sobomzilikazi lokolobhengula kumama esitshele ukuthi wayekuphi nonomtapa lowo nje. Kahle yena vele ugolide yindebele yini umuntu esintwini. Jita yamanyala onke la yenzakala lapho bavumela bona ukuthi bona bathola
mina lokho ngakukhulayo azange ngizwe ukuthi unamutapa kwafika ngapha emathebeleni, azange ngikuze even one thing. Kuzwa manje sokuzama nje ukuvala abantu besindebeleni ukuthi bangaphakami.
Laba-ke ngabanye babalaleli beSpilo 7 besipha imbono yabo. Hayi-ke uhlelo sigqiba lamhla khona manje kunalingakhohlwa ku-LiveDoc uhlelo lwabasakhulayo olezi connections. Sixoxa ngenhlelo zokuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe. Hayi-ke mina uMthembu Sithembayo uGibbs Dube ngiyalibalelisa zurukandaba.